Rudzi remukati meSouth Africa rinoti nyaya dzakazeiwa pamusangano uyu dzinosanganisira huori uyewo nzira dzingatorwa mukugadzirisa chipitipiti pamugano uyu panguva yezororo reKisimusi mwedzi unotevera.
Corruption and corruption by government officials on both sides of the border, especially at Bay Bridge. We've been aware for quite a long time. That's why the Department of Home Affairs has got a special branch, which is called Anti-Corruption Branch, which deals with this type of issue.
Vamotseledi vakati nyika yavo neZimbabwe dzakazeyawo nyaya yekushomeka kwevane ruzivo rwehutano pamugano apa avo vachazoongorora kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana vanhu voenda kana kubva kuzororo.
There's an upsurge of people through the borders, especially Bay Bridge. It usually gets chock-a-block. But now this is going to be with an additional problem, COVID-19.
Vakaenderera mberi vachiti vachaita chirongwa chekuzivisa ruzhinji kuti hapana vanhu vachabvumidzwa kupinda muSouth Africa vachishandisa mugano weBite Bridge kana vaine chirwere cheCOVID-19.
Christmas period, people want to be home with their relatives, but that does not mean that we are going to be lax at the borders. So I want to make a statement that if you don't have COVID-19 test, we are definitely going to turn you.
Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti musangano uyu hauna zvaunoreva sezvo makurukota aya asina kutaura pamusoro pekudhura kwemagwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa COVID-19 uyewo nenyaya yemapemiti.
Zvinhu zvatinanga tichitarisirawo kuti zvive zvinotaugwa inyaya yokuti mitengo yemagwaro eCOVID ingadzisiwa sei, nokuti pairi hapairi kudhura, matesti acho ari kudhura. Saka nyangwe tisingakurudziri zvedu uori kunenge kuchiitwa navanhu, asi tinenge tichifungawo kuti maybe hurumende dzedu dzinenge dzichifanira kutarira nyaya yekuti mari dzamagwaro acho ekorona wokutestiwa ingadzisiwa sei kuitira kuti vanhu vedu vanotambudzika vakwanise kufamba zviri nyore.
Vanoti vamutsoledi navakazembe vangadai vakataurirawo pamusoro penyaya yekunetsa kunoita kuwana magwaro ekufambisa uyewo anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanya kushanda kana kugara muSouth Africa.
Chechipiri ndochokuti mapassports anowanza kushayikwa magwaro okufambisa zvikuru sei kumaZimbabwe anenge achida kuuya kuno kuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvinhu zvatatichifungidzira kuti hurumende mbiri idzi dzingataurirana sei kuti zvingafambisiwa sei vamhanyise kubudisa kwamapassport, nokuti vazhinji vano ya kuSouth Africa ari maZimbabwe na havasi vanhu vanouya kuogara muno.
Vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinopinda muSouth Africa nekuda kwenhamo, naizvozvo zvinofanira kurerutsirwa panyaya iyi.
Vanhu vanongouyawo nokuti kune dambudziko rokuti chikafu muzvitoro chinodhura. Vanhu vanouya vachiuya kuzvipatara zvokuno nokuti zviri nyore kurapiwa uri muno muSouth Africa pane kurapiwa uri kumusha nokuti zvipatara zvino dhura. Saka pane zvizhinji zvinokonzera vanhu kuti vauye kuSouth Africa, saka zvinenge zvichida kungorerusiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende mbiri idzi dzingadaiwo dzakakurukura nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe muSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nyaya yekurobwa kana kuurawa kwavanhu vanenge vachifamba pane matrucks kana kuti nemagonyeti muSouth Africa inyaya hombe, haifaniri kungosiiwa yakaiti chavoisa mapurisa namasoja mumigwagwa. Hazvina zvazvinonyanya kubatsira nokuti ukazvitarira kazhinji zvinhu zvavane nguva zvichiitiwa, makore mana ese vanhu vachifa matrucks achipisiwa.
Vamutseledi vakazivisawo kuti mapurisa, mauto pamwe nevashandi vemubazi ravo vari kushanda vari pamugano kudzorera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha zvinenge zvapinda munyika mavo zvisina magwaro. Nemusi wechipiri mauto emuSouth Africa akadzora vanhu vaibva kuZimbabwe vanopfuura zana vakange vachiedza kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kutanga kwegore rino hurumende yeSouth Africa yakaisa fenzi pamugano wayo neZimbabwe kuitira kuti pasave neanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo uyewo kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi sezvo tatadza kubata vakazembe kanawo vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichavhura migano yayo kusanganisira weBite Bridge musi wa 1 zvita unovesondo rinouya mushure mekuvharwa kwemwedzi yakawanda semamwe ematano ekudzivirira kupararira kweCovid-19. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.